vanhu vakagara pasemu tichero pakanga pachinakidza sei hapanga hazi pachikoro patofanira kunge paine zviripo kuziya zvechikoro ndochitemo chedu chekutanga kuti kwaro rekuvandudza mutemo wezvikoro muzimbabwe ngarugadzire kuti no chatinoti chikoro muzimbabwe chinofanira kunge chiine chii chine magetsi chine mvura chine chii zvive mugwaro iroro zvozoita kuti senyika tiunganidze mari muhomwe yatondeigechenequalization fund kuti tiunganidze mari iyoyo tigadzirise zvikoro zvisiri kukwana pamastandard zvisimukire
zvichemo zvenyu izvi zviri kuda mari zvino munoona sekuti hurumende ingakwanisa here kugadzirisa zvichemo izvi ivo vachitadza kupai mari dzamuri kuda
nyaya yatinayo muzimbabwe mari inemo yakawandisa asi mapriority ndo akashata ende chakanakira pagwaro iri tiri kutarisa nyaya yemutemo mutemo unogadzirwa kuti usete mabenchmarks ekuti tizopinda kuti kumberi kwatinoendawo mari dzichiunganidzwa mutemo uri kumboti chii saka tikuti mutemo ngautanga watipa hwaro yekuti tiri kuwirirana sevana vezimbabwe kuti mwana wese ngaawane mukana wekuwana dzidzo yakanaka zvisinei nemunakazvarirwa kupi zvinoenderana neconstitution yedu inorambidza discrimination saka ngatitangei tagadzira mutemo ipapo tozoita dzimwe hondo dzekunetserana mari asi mutemo wedu uchitaura kuti hazvitendegwe kuti mwana asina mari atadze kuwana dzidzo nekuti ashayiwa mari muhomwe mari
zvimwe zvichemo zvamuinazvo ndezvipi
tikutarisa nyaya yesesheti yevadzidzisi nevadzidzi muzvikoro tinoona zvakaitika kwamutare kumanikaland recently zvecycloni gwaro redu redzidzo harina zvarinotaura nenyaya yedisaster management kuti tingaitei sevadzidzisi nevadzidzi kana tichisangana nezvakaita satakasangana nawo ezvake climate change zvicharamba zvichidzokorodzeka tiri kuti hurumende ngaiincoporate mapolisi makers edu ngaazviincoporate izvozvo zvigare zvichiri mumutemo kuti zvinoita sei zvichitarisa sefiti wokumapolitical parties vanoponda vanhu kuuraya vanhu mumaschools vachipesiwa maagenda avo tikopewo zvinoitwa kune dzimwe nyika kuti gwaro reeducation ragara rorambidza mapolitical parties kuti asapinde muzvikoro